Mugabe uyo ave kugara kuUnited Kingdom anoti murairidzi wemaWarriors anofanira kutarisa vatambi vese vemuZimbabwe vakati fararira kunyika dzakasiyana siyana kwete kungotsvaga avo vakaita mazita kare chete. Mugabe anoti Zimbabwe ine vatambi vakawandisa vanokwanisa kumirira nyika zvine mutsindo asi havasi kutariswa, achiwedzera iye kuti Zimbabwe inofarira kusarudza vatambi vari kubaka moto munhandare panguva iyoyo.
The most important thing yekuti maWarriors abudirire, it's all about the preparations nekuchuza our best players at the moment, whether they are playing all over the world, where they are playing.
Mugabe anoti zviri kuratidza kuti nhabvu yemuZimbabwe iri kukwirira achitarisa iye huwandu hwevatambi vemuno vave kutambira zvikwata zvine mukurumbira mhiri kwemakungwa. Marvelous Nakamba ari kutambira Aston Villa kuEPL. Tino Kadewere ari kuLyon. Knowledge Musona ari kuAS Upen. Kozoti Tine Jadebe ari kuTurkey, uko ari munzira kuenda kunotambira Trouble Zonospor. Mugabe anoti vatambi ava nevamwe vavo vanofarira kuzvipira kutambira nyika vasingatarise kuti vanotambidzwa mari nevezifa, sezvo munyika muno muine nhamo yemari.
For those playing overseas, me, I just urge them kuti vade kutambira nyika yavo despite my hardships atinenge tinawo.
Mugabe anoti pari zvino achiri kumbovaka upenyu hwake ari muEngland, asi rimwe gore achadzoka kumusha kuzobatsira kusimudzira nhabvu munyika. Mugabe anoti haasi kuvimbisa kuti achada kurayiridza maWarriors here kana kutungamira zifa, asi chaanoziva ndechekuti ane basa raanofanira kuitira nhabvu munyika.
Pane kudzoka kuzorayiridza Capes kana kuzoita zvebhora kuZimbabwe, it's only nyaya yeupenyu. Zvikaitwawo kuti ndadzoka kuZimbabwe nerimwe gore, I cannot say kuti ndichange ndichiita zvakati kana ndichange ndichiita zvakati, asi chandoziva ndechekuti ndinenge ndichitoita something to do with football.
Pari zvino Mugabe ndiye sachigaro wesangano revakambotambira Capes United reCapes United Legends, avo vakati wandei muEngland. Panguva yake Mugabe akatamba nevatambi vakawanda vaive nemukurumbira, kusanganisira Friday Perry, Joe Shambo, Sheki Tauro, Carlos Max, George Nechironga naBrenner Msiska. Pari zvino Mugabe ari mubishi rekunyora bhuku rezveupenyu hwake munhabvu achibatsirana nemunyori wemuno anogara kuEngland vaAlbert Marufu. VaMarufu ndivo zvekare vakanyora bhuku renhoroondo yaMemory Mcherawa uyo aimbotambira Dynamos. Joe mwana waamai Irene Mugabe, avo vaimbove nhengo yeparamende vachimirira mabhuku Tafara. Mutambi uyu nemudzimai wake Jennifer vane vana vatatu vanoti Irene ane makore makumi matatu, Ashley ane makore makumi maviri nemana naAlvin uyo ane makore makumi maviri nemaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.